Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le iStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 28, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chanjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi, asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP okurudzira vatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano pamwe nekuremerwa kwemotokari munguva ino yezororo. Mwaka wezororo muZimbabwe unozivikanwa nekuwana tsaona dzemumugwagwa dzakawanda munyika, zvikuru nekuda kwekumhanya zvakanyanya kuneta kwevatyairi uye kutyaira vakadhakwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu vashanu vanofa netsaona zuva rega rega mumigwagwa yemuZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau mushure mechirongwa chekusimudzira kuchengetedzwa pamwe nechenjedzo pazororo pachiteshi chikuru chemabhazi muHarare chembare mukati mesvondo rino, vakati vanhu vanofanira kungwarira pamigwagwa kuitira kudzivirira tsaona. Mutauriri wemapurisa nyika yese vaPaul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa akagadzirira zvakakwana mazuva ese ezororo iri kuchengetedza mitemo mumigwagwa nekubatsira vafambi. Chero zvazvo nezuro mapurisa akazivisa kuti huwandu hwevanhu vafane kukuvara mutsaona dzemumigwagwa zororo rino hwakaderera pane hwegore rakapera. Vanoramba vachikurudzira kuti vanofamba vangwaririre pamigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vafambi reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Zvizhinji zvatikona zvinyange zvitora nzvimbo mukati memigwagwa yedu panguva ino yezororo. Tikatarisa mitengo yamabhazi yakakwira zvinorwadza. Nzvimbo dzadzichiita $5 dzimwe dzakutosvika $10. Papachiita $10 mumba kutosvika $15 kana kuti $17. Nepapachiitawo $15 zvakusvika $25 zvichingoenda zvakadaro.
Chamungati chiri kunyanya kukonzera izvi chii?
Zvizhinji zviri kukonzerwa ana matau dzatinoti mahwindi pamwe chete nekusanganisira mapurisa, sezvo mapurisa vanenge vakakwidzawo mari yavo yechioko muhomwe. Mukatarisawo kuno kumaoperators navo vanenge varimo munyaya yekukwidzwa kwamabhazi iyoyi. Nokudaro mitengo yetirona kutiko yakwira zvakanyanyisa.
Ko hurumende inenge imirewo papi zvese izvi zvichiitika izvi?
Apa hurumende ndiyo yatiuraya, sezvo vamwe vamiriri vehurumende ndivo vatovaridzi vamabhazi. Motikari zhinji kana mabhazi mazhinji ari kutotakura zvakadarikidza mwero. Tine vanhu vakati kuti vatingati vashaikira minjodzi yemimigwagwa yaitika apo neapa. Zvakare izvi zvaita kuti zvisiye vanhu vazhinji vane mavanga nokuda kukukuvara kwavanenge vaita mutsaona.
Nezuro mapurisa aiti vanhu vafa mutsaona pazorora pavanga votopfuura makumi masere nechidimbu. Zvave papi?
Tikatarisa tine tsaona dzakaitika apo neapapo. Zvikonzero izvi zvinogona kusanganisira kuipa kwemigwagwa yedu, kumhanyisa zvakanyanyi zvakadarikidza mwero, zvikuru sei kunenge kuchiitwa navachairi vedu. Vachairi vanofamba vachinge vakadhakwa. Zvimwe tinoona kuti vanenge vakatakura zvakadarikidza mwero, zvinozoita kuti kana tavo votadza kuikondrora zvakanaka.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Tichati kungokurudzira kuvachairi vedu ndezvokuti ngatirambei tichifamba zvakanaka kuti tideredze njodzi dzedu dzinenge dziri mumigwagwa. Kune vachairi tiri kuti regai kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara, sezvo kune dzimwe nzvimbo dziri kunaya panguva ino yezororo. Tiri kuti kuvachairi vedu zvakare, chengetedzai upenyu hwenyu, mochengetedza zvakare upenyu hwavamwe, kusanganisira midziyo yakaita sedzimotikari dzatinenge tichishandisa. Tiri pamusoro pepapa, regai titi hurumende, muripo kuchengetedza upenyu hwedu nokutirwira panguva dzose.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaPaul Makiwa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu remashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari vari kunyunyuta ava vanogara munzvimbo yaimbova pasi paiche dandawa vanova vatsvaimanyepa, asi nzvimbo iyi yava pasi paiche chundu vanova vaabel basera, zvichitevera mutongo wedare rekukariba mushure mekunetsana kwemadzishe aya panyaya yemuganho wenzvimbo dzavanotonga. Vaviri ava vanga vave nemakore gumi nerimwe chete vachinetsana nekuda kwemuganho wenzvimbo dzavo. Asi dare ramajistriti mukariba rakapa mutongo nguva pfupi yapfuura wekuti nzvimbo dzenyamakate nedzimwe dziri kumakute dzave pasi paishe chundu. Zvichitevera kuiswa kwedunhu ravo pasi paishe mutsva, mumwe sabhuku wekunyamakate vaClemens Mapisaunga vanoti vanga vajaira kuremekedza zuva rechisi nemusi wechishanu, asi vave kumanikidzwa kucherechedza zuva iri nemusi wechipiri.
Mazuva edu echisi akatosiyana zvachose neamambo chundu.
Mumwe mugari wekuvillage 9 vatatenda mapfumo vanoti vave kutarisirwa kuchengetedza dzimwe tsika dzekukumbira mvura, izvo vanoti pasi paishe dandawa zvaingoitwa nevanhu vashoma vanoita zvechivanhu uye hapana chavaibvisa. Asi mumwe mugari wekumakute vaRonald Dzingai vanoti vari kufara sezvo mitongo yaishe dandawa yanga yakaoma uye vachida mari kana munhu achida kumhanara mhosva. Ishedandawa vanoti vari kupikisa mutongo wedare ramajistriti vachiti hazviite kuti vaganhurirwe nzvimbo yavo kubva pasichigare, vachiti ishe chundu vakatouya vachibva kuZambia. Asi ishe chundu vanoti vanomira nezvakabuda mumatare. Patabvunza kuti miganho yenzvimbo dzinotongwa nemadzishe inotarwa nani, mudziti wehurungwe vaEndrew Tizora vakati pane magwara anoratidza nzvimbo idzi asi dzinogona kuchinjwa kana pane zvikonzero zvakasimba zvine chekuita netsika nemagariro pamwe nekukurisa kwenzvimbo.
Mabhe pachaya muchaimu odo kana paine nzvimbo normally vanhu vakabvaka vanhu pavangere hapaso pavanga originally saka panoita dzimwe nzvimbo dzine chekuita netsika dzimwe vakatama kare. In terms of the ritual component, vano family waku, vano panana mikana uti, nyangu geographically and legally, kusiri kwa mambo A, asigana zindo, iyo, minota uchiwa, nishinota I, vano family waku panana mikana, kuti zinizo zi tiki, asimu na ashtonga ali, within a geographically defined area.
Nyaya zekune tana kwe madzishe, pamusoro pemigano munzvimbo dzavanotonga, zvinonzi dziri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira kurwira umambo kwaishe Chirumanzu, ishe Bhinga, ishe Bota kuzaka, ishe Samambwa kuzhombe, ishe Negove kumberengwa, ishe Manyezwa kuLupane, ishe Mashaya Mombe, ishe Chikwanda nedzimwe dzakazoperera kumatare mushure menguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Praxedes Banda vanogara ivo muguta reDallas kuTexas imo muno muAmerica vachiita ivo mabasa ekuimba uyezve vachibatsira nherera nevanoshupika kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Titsananguriwo kuti My Banda Music ndiani? Makatanga sei kuita zvekuimba izvi?
Aiwa, My Banda Music ndini zvangu. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki. Ndiri mukwaya namai vangu. Mai vangu ndovanga vari choir director. Saka ndakabva ndangotanga kuimba ndiri mudiki. Ndikatanga worship ndisiri mwana mudiki chaiye. Pandakazororwa ndakaramba ndichida kukontinua nezita rangu rekuzviti PM kana kuti Praxedes. Asi vakadzi vemuchechi manje, takambopinda AFM kuno kuDallas. Kutara apa ndanda toyo mukadzi wemunhu manje ndanda ne 2 years ndarorwa andopa vakatanga kuti my banda ndisiti ndakuda kuti ndikwire pa stage my banda kuti nini kovanava kuchiko ndonzi PM ndikangonyora kuti PM papa bepa ravanenge vati tipe title ndonyora kuti PM iva anorichinja kuti my banda saka ndakazongopedzisira ndanhingirikina ndazongoribvuma sare kuti my banda so now makore azopfuura ndakabva ndatongotanga kungonzi My Banda Music. So ndoko akabva title iyo yekuti My Banda Music ikoko.
Munoimba mimhanzi yemusambo upi?
Ndinoimba yechitendero, dzimbo dzechikristu ndodzandinoimba. Ndodzega dzandinoimba ndikati ndiri kuda kuita rumbo kana kuti kurekoda song. Ndinongoita dzechitendero chedu.
Munozvinyorera mega here kana kuti zvinofamba sei?
Dzimbo ndonyora ndega. Neno zvazvinongoita so Mwari vanenge vanguyo mumwoyo mako unongoona watove nesongo ndogona kumuka makuseni ndichitoimba rumbo kana kuti ndiri kuhope ndikanga ndichirota rumbo ndinobva ndatopepuka ndikakwanisa kupepuka ndobva ndatongotora panhu pekutongoti ndirekodhe ndobva ndatorekodha makuseni achona iwaye ndotodainza mwana wangu kuti huya kustudio totogara pasi totoita song.
Mune mimhanzi mitsva here yamunayo pari zvino yamakamirira kutsikisa kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino ndine rumbo runyowani wandaka releasa 5 days ago saka inonzi anondichengeta ndoinyowani yandinayo yandakaita tisati taita anondichengeta ndakaiita naBaba Harare saka dziri 2 ndodzanengati ndodzimbo dzangu dzinyowani idzodzo.
Makatoshanda naBaba Harare vachinja musambo here kubva kujiti uyezve zvanga zvakamira sei papo?
Ndakatoshanda navo vatochinja saka pandakazoenda kuZimbabwe Baba Harare vanga vatochinja musambo ndokubva ndaenda kustudio navo tinga ndo number 2 kana kuti number 3 netwakanga vaita naTekshua Zama ini ndakazodzikisa imwe song navo yatakatsikisa naBaba Harare kari kutonetsa mazuva ano ndakafara sere kukwanisa kushanda nababa Harari.
Ruyo rwacho runonzi chii?
Runonzi Mighty God.
Tombodzokera yedu mataura imi kuti munogara muno muAmerica kuTexas asi munopota muchimboenda kumusha kuZimbabwe. Pane mamwe mabasa amuri kuita here ikoko kuZimbabwe?
KuZimbabwe ndinoita zvenherera neshirikadzi. Ndikati ndatove nemakore 16 ndichibatsira vana nherera neshirikadzi. Kungovabatsirawo kunyanya maschool fees evana. Pandi nditori nevana vakatowanda vakatograduata. Umwe wacho anonzi Chadwick iko zvino zvaakutogara kuJordan. Akatopedza akatoenda kuengineering akaita aircraft engineering. Saka ndozvimwe zvinhu zvandonyanyofambira mukangondona ndisenda kuZimbabwe Spirit. Ndinenge ndichienda kunherera dzangu. Asi pari zvino hatisati tatora vana vanyowani. Chirongwa chatinacho muna March pandiri kuenda, kuenda kunotora vamwe vana vanyowani.
Vana ava munenge muchivasarudza sei? Munoshandira munharaunda dzipi?
Pekutanga ndakatanga ndataura nechikoro chainzi Cranbourne, nekuti kwakuna mufundisi anga ari kuchech kwasisi vangu. Ndakangotaura nyaya yangu zvikanzi, ah, nditori nevana vakomana vari kutodawo maschool fees vari kuCranbourne. Ndikatandira kuvaona. Saka ndakatanga ndatora vana kuCranbourne, Cranbourne boys aya. Saka ndakatanga ndatora vakomana, I think vanga vari about 15 boys. Ndova ndakatanga ndatora. Gore rakazotera racho, ndakazoenda kuAppwell. Saka nzvimbo yandinowanza kutora vana sterek kuAppwell. Ndokuna PA wangu, vanonzi Pastor Fusire. Vandinoshanda navo ivo vanogara kuAppwell. Saka ndokwatinowanza kutora vana ikoko.
Vanenge vachida kuona mabasa amunoita kana kunzwa manzi wenyu vanokubata ipapi?
Vanokwanisa kundiwana paFacebook. Page rangu rinonzi My Banda Music.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kuMondoro Mubayira, avo vanoti vakatarisana nenzara nenyaya yekuti chikafu hachisati chauya munzvimbo mavo chavakavimbiswa nehurumende, kunyanga hazvo kune manga matunhu chiri kunzi chiri kugoverwa. Ngatinzwei vachitsanangura nezvedambudziko riri mudunhu mavo.
Chikafu chakauya, chikafu changu ndo chakauya up to now.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa kuti munge muchisvika nguva ino musati matambira tichinzwa hurumende ichitaura kuti iri kugovera chikafu?
Panguva yapfuura takambonzwa zvizhinji zvanzi transport, hapana transport, asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vabhadhara, asi chikafu chacho chisiri kuuya. Zvokuti taitodai tabhadhara zvedu chikafu chiuyi vanhu vadye.
Saka mati masvitso here kuhurumende chikumbiro chenyu chekuti munogona kubhadhara muwane chekutakurisa?
Vakuru vamwewo vataimbochemera uchingotaurawo senyaya vakazosvisa, asi zvakazoizi vanhunogona kubhadhara. Saka kune vamwe vakabhadhara vari kune imwe saizi chakauya, handina kunyatsonzwa kuti vakazobhadhara mari, asi takauya tikatambirwa kwasviba vanhu vakabhukirana. Zvokuti vamwe vari kungochema futi hatisikwana chikafu chishoma.
Paigoverwa ipapo munhu aipiwa chikafu chakawanda sei, uye zvinenge zvichitariswa here kunzi ane mhuri yakakura zvakadi?
Hongu, asi zvizvenzi vanhu vanofanirwa kukamurana. Saka kana manga makaimhuri vairi munofanira kukamurana, uye ane zita rakapindewo tiza nechikafu makgs iwayo ako uri hwani iwayo unozonziwo unofanirwa kusheera munhu.
Anenge ari makg mangani aunenge wapiwa kuti muzogovana nevamwe?
Anenge achienderana kuti izvoniwo wakanyoresa vana vangani. Pavana vawakanyoresa mwana munge ndiki achiwana 7 kg 25, chongomiswa chakadaro kusvika chakwanawo kuti unowana ma50 kg mairi here kana 50 kg imwe chete. Nekuti zvainzi chikafu ichi chinofanirwa kunge chapuwa vanhu, kana chapuwa vanhu chinenge chii chakanangana nemhuri yako iyi. Saka zvinoita nekuti unenge wakanyoresa mhuri ngani.
Chikafu cherudzi rupi chiri kupiwa vanhu kana chaachipiwa vanhu pachakambouya ipapo?
Hachapa mbuu ya patata ya tambira pejitanga kwa ya mafundi. Nchibage kata waingi hafi ya makijiza hakuwe kuenda kumafundi. Hafi ya makijiza hakuwe kuenda kumichibage. Dini uo wote shia nani wangu. Kwa hindi kwa 3 months kasha kata piwa mna July. Kata saratoshika monana September. Kisi siri. Kaa kungote inga tuma 10kg. Kekinya kuita jaita icho goreniwa hakuna. Kutu nubata mari ya kutu nubo na mtuti wabata kezi marino tenga 10kg. Ukipeza 10kg yoy 4 days, 3 days ya pesa. Apo nengo kati waona kana eni mari ya kutu utende chumika.
Vanenga wachu goera ndiwa nani? Zuli kugoeru wane masanga na aga zumira ere, ne vashandewe urumende ere, kana kutilisune wachu goeru wa ne masanga na wezu matongeru wenyika.
Kuna wawuya moja ine wani yusucho wawufe ya, wongo tichikapche nichi. Deni pangapa wana se enda eba kondoto mwoto sara mwoshe ya nani mkita umno changa mato mbo uzi kwa kini pachara ya tika fichi mchazo se ya saka mchuto uroche ya wa mimi
Ufu wachu urukuwa ni kwa ni mari pa 10kg
wande ndo ujita $6 6 mwajita ma $6 ezi nisho wa $7 lati ndi ndi kati tinga tu $7
imi mwuri amai wane mwuri yaka kuroo shakadi
imi ndiri amai wane mwuri chino garatiri wa shani.
Saka baba zvii zvavari kuita wo ne kutsvaga chikafu.
Zvakao baba vakura, vana tovachakwanisa uye vanorwara. Vana vamwe vari mudunhu imomo vakarorwa muzvavo mudunhu imomo, zvekuita zvacho hapana chekunyatsoita. Vari kuHarare vari kungotiwo hazvisi kufamba mariwo hadzisiita.
Shoko la munga sira we urumende pamwechete neve masangano wa rukupo urubatsiro ndere kuti
shoko la munga sira ku urumende neve masangano yukupa shekujika yukika ywa wezera shekujika yukupa rishino kana mbura yacho yukito tita uri lakiti kutipinda mzara yukupa rishino hakuna mbura yukiti shedai wane geza awo kuti wanu wakamurani yukiti wanu warukusara wari mzara yukupa wende kwa mzimitaki.
Aiwa ndinotenda mai totarisira kuti zvinhu zvichashanduka.
Zvakanaka ai.
Manga makateerera kune vamwe amai vasina kuda kudongwa nezita vari kumondoro mubayira muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres, Yvonne Zvikomborero Gudza, anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Mhando yekutamba kwechikwata chake kunosanganisira zvitaira zvakasiyana-siyana zvinoda unyanzvi hwepamusoro kana kuti contortionism. Ko iwo matambiro aya haana njodzi here? Ngatinzwei hurukuro yataita naYvonne Zvikomborero Gudza nezvenyaya iyi.
Inini ndinoita yoga for flexibility. Ndiyo inozounza contortioning. Kana taita yoga tava flexible, tava kuita contortioning, takukwanisa kubhenda bhenda nekuchikora chikora muviri sezvatichiita pamavhidhiosi atichakusenderai muchiona. Zvedancing, rumba nedanso tinozongoitawo zvedu pafree time tapedza session takumbo flexa.
Vabereki neveukama vakazvitambira sei pawakatanga izvi?
Vabereki veukama neshamwari dzangu vanozvitambira. Vana kumbobvira vaita dambudziko kubva pandakatanga, vanga vasitomborina kana basa nazvo. Iko zvino ndo vato support system yangu, vanenge vachingondisapota pese. Kana ndakazoti panapa ndaumirwa ndirikuda pekuitira zvinhu zvangu, ndawana client, aiwa vanongondipa, vanotondisapota zvisingaiti. Ende ndo zvinonipa kuti ndirambe ndichienda mberi.
Aya madhenzi echirungu kaya ne zvechizvino zvino zvakati oh veruzhinji vari kutambirana nazvo here vakuzviziva here zvimuZimbabwe izvi
veruzhinji havasi kunyatsozvitambira mune zvakanaka asi vashomawo vandakakwanisa kutaura navo vanozvitambira ende vanotozvifarira vamwe vacho ndo vatoma maclients angu asi ruzhinji rwacho havanyatsozvitambira mune zvakanaka vanenge vakutofunga kuti pamwe wava kuita zvekutengesa muviri wako
saka munotambira kupi vanoda kutaura nemi kukubatai kana kuuyawo kuzoona muchitamba muchiita zvamunoita izvi vanokuwanai kupi
ndinotambira Cognanview 7 nekuglenora muHarare vanoda kunditeera vanokwanisa kufollowa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session ndichakusendirai link pasi vanoda kuti haya for my performance vanokwanisa kundisira message pa WhatsApp kana kuuya kumba phone number yangu 0716717312
Matambudziko api amakasangana nawo mugore rino ra 2024?
Makomenti kubva kuvanhu paunosenda mavideos yo nodzidzosera kumashure plus mastudios ekuitira yoga acho ari kudhura saka zvinhu zvinodzosera kumashure kana usina pakanaka pekunyatsoitira malesensi nevanhu
zvamunganyorawo pasi muchiti aiwa gore rino takagona ichi nechichi takatadzawo ichi nechichi ndezvipi
2024 hatina zvikuru zvatakanyanyoita tine machallenges akawanda ekuti ground rekuitira panga pasina saka 2025 zvokuvimbisa kuti tinotagadzirisa kuti ground racho neequipment yatichida kushandisa tinenge tanazvo by February
titarisewo kusimudzirwa kwebasa renyu zvii zvamunoda kudza vateereri tichipendera zvedu chirongwa
tongoda kutendei nekutitsigira kwamuri kuita nekuramba muchitisimbisa pane zvatiri kuita moti followawo pa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session maitabaza
uyo anga ari mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres Yvonne Zvikomborero Gudza ari parunhare kuHarare neStudio 7 yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa.www.voashona.com ini ndini Evans Azeninga ndiri muWashington DC
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.